Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, May the 11th, 2018. And this is Live Talk. I'm Thungamile Nkomo.
And I'm Blessing Zulu.
Tonight on Live Talk, we are talking about today's war veterans indaba with President Emmerson Mnangagwa.
To join our discussion, as usual, please call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065 and 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voizimbabwe.com, www.voishona.com, and www.voindebele.com.
Thanks again, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 Live Talk. And this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa meeting with war veterans at the City Sports Center in Harare to discuss their welfare issues today.
Responding to issues of war veterans, Mr. Mnangagwa announced that government has made a decision to increase their allowances and pensions and to ensure timely disbursement of school fees for their children. Veterans play a key role in the ruling party's election machinery and have in the past been at the forefront of mobilizing party supporters. But they've also come under fire from some sections of Zimbabweans, especially the opposition, accusing them of violence.
Issues that the war veterans say they want addressed include their exclusion from party processes, corruption, allocation of land to war veterans, and appointments to key party and government institutions.
Onguka hama wadiwa nasi tutao titinge tichitarisa musangano mkuru waitwa pa katipemu tungamiri wenyika nema kurukota avo kusanganisira mtezeri wawo wa Constantino Chiwenga wa Obet Mpofu wa noona neje kufamisiko kumbasa Bature Zanu PF ku City Sports Center kwa taoru wa nyaya zakati wandei wandei za simu zgwa nevakaru wa ndiri sununguko vachiti vanudao kuti vasarambe vachinonga soshe nemuromo kana kujiga noko zeshuronda vachiti urumende inofanira kuzadzikisa shayaka vimbisa kuti ichaitira varwe wa ndiri sununguko shimwe shawati zvinoda kuita zvinoda kuitwa zvinosanganisa o kuviga zvakanaka vanhu vakatsakatika nevamwe vakafa munguva yehondo vachitaurawo nyaya dzekuti havana kufara nekuti maprimaries ZANU PF akafambiswa sei asi vamunangagwa vavimbisa kuti vachatarisa zvichemo zvavo. Tungamile
hongo blessing lichananjani zulukandaba utaba isingalo lamhlanje emsakazweni wenu kungolwesihlanu nje ludaba lo mhlangano obekhona phakathi kwabalwa impi yenkululeko abasekela ibandla lezanu PF abahlanganelo umongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namhlanje bekala ngezinto ezitshiyeneyo bathi uhulumende gabananzi gabanakekeli kakuhle bathi bayahlupheka. Ngakho bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa inhlala kahle yabo okufana lokuthi nxa bethe bathenga ikakhulu izimota phandle kwelizwe bathi uhulumende kumele abachiye phandle abafake eceleni engabahlawulisi umthelo esingathi yijuti. Bayakhala njalo ukuthi nxa bedlula entubeni lezana ezemgwaqweni okuthiwa ngama-toll gates uhulumende kamelanga abahlawulise imali. Ubaba Mnangagwa la uthembisile ukuthi hayi uyabezwa mpela uyazizwa izikhalazo zabo uhulumende wakho uzathatha amanyathelo ukuzilungisisa okufana lokuphathisa ngokuphuthuma abantwababo wona ama-overtrends. Kuthi uhulumende wakho uzabaphathisa mpela ukubana yabona ukuthi abantu ababo bayabhadalelwa ngokuphangisa bakhona ukuya esikolo labanye abantwana ingemfanelo. Yilo udaba esingalo lamhlanje. Lizakhumbula ukubana esikhathini esiningi abalwa impi yenkululeko laba abasekela ibandla leZANU-PF. Kayisibo bonke phela ngoba baningi abantu abalwa impi yenkululeko. Bakhona abangalisekeliyo ibandla leZANU-PF, bakhona abalisekelayo. Kodwa laba abalisekelayo nxa sokuyiwa kukhetho kanje bavama ukwetheswa icala lokuhlukumeza uZulu, lokwethusela abantu besithi kumele bavotele ibandla leZANU-PF. Ngakho uhulumende laye ujayele ukubathabisa ngokubapha lokhu lalokhuya nxa sokuyiwa kukhetho. Kodwa lonyaka ungani kazidobhani kuhle, baphoxene ikakhulu kukhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF. Bebekhala kakhulu lamhlanje kumnanga kwabesithi hayi ama-primaries eZANU-PF kahanjiswanga ngendlela. Ngakho bathi esikhathini esizayo henceforth kumele ibandla leZANU-PF libone ukuthi liyabafaka kunhlelo zalo eziningi, kungela kuphushelwa phandle lokho esikubonileyo kuma-primaries. Yilo daba esingalo blessing.
Of course, Antunga, there are some who did not attend today's Indaba for various reasons. I talked to some of them who were simply saying that, you know, war veterans are not just for ZANU-PF, and they were not happy that there was a lot of sloganeering instead of, you know, addressing issues that impact the war veterans. We'll try to talk to some war veterans and see what they have to say about this issue. But, you know, one major issue that they touched on was the issue of the ZANU-PF primary elections. And they were saying they are not happy with the manner in which the party was running those elections. And some were actually saying there must be a rerun. And others were saying, well, it might be a bit late to do that. But it's another issue that they want to be tackled by the president, and also the issue of corruption. They were saying that too has to be addressed. And they were also saying, some of them, that they don't want to pay toll gates or even parking fees. This is bound to be very controversial.
Indeed, it is, because a toll gate is a tax, you know. So if they want to be excluded from that, who do they want to pay the taxes? It's a controversial issue. And I think we have our first guest on the line. And that's a former Zipra cadre, Max Mkandla. Mr. Mkandla, good evening and welcome.
Good evening, honorable, or my friend leader there, Mtungamidi. How are you?
We are doing well, Mr. Mkandla, and how are you doing?
I'm good.
Thank you for joining us. Thank you. Thank you there, Mr. Mkandla. Let's dive in. You were not in Harare today with other war veterans. You were not, you know, you didn't join them. I know you have a lot of grievances as a war veteran, and you could have joined your colleagues in Harare today to meet with the president. Why didn't you go?
I was supposed definitely to go there, but because of other issues that were as an agenda, especially to go to a big gathering like what was it today, I'd picked already the agenda, and then the slogan, a rearing of those slogans, past this and that, blah, blah. It was not a neutral gathering, which is focusing on the issues of the war veterans. But it was a mere meeting the leadership who are also war veterans, but with the aim of charting the way forward in ZANU-PF, not war veterans issues, but the issues of how they will campaign for ZANU-PF. And then the slogan on its own which was chanted there. It was Bamberne Zan, blah, blah, exactly. No. As war veterans, we don't call any form of slogan or personal because we liberated the people. Therefore, there was no point of chanting such a slogan as if we were a party or a political party. War veterans are a reserved force or reserve army, not a reserve or campaigning officers of a certain political party as an organization. That is why, that is the reason why I failed to go there. I just saw it, that it was not necessary to go there.
Mm-hmm. But Mr. Mkandla, some might say, of course, you might say war veterans are not supposed to campaign for the ruling party. But those who were participating were saying that, ZANU-PF is their party. Anzi Chinu Chao, it's theirs. So therefore, they are the ones who must actually take charge of the party, which is one of the reasons why they say Mr. Mugabe was ousted.
The truth and bottom line is that it's only semi-trained war veterans who were actually not oriented and then inducted during this time when they were actually trained to persecute the armed struggle. Because you cannot say that you are a member of ZANU-PF as an organization. No. The organization stands for the entire people of the country. There is no difference between the organization of the war veterans, the army, the police. Mm-hmm. Those three wings, they fall under the state and in waiting for any political party which takes over the country to salute them, to drive them together, to move together with them. Mm-hmm. What will happen if tomorrow a certain political party wins elections? Mm-hmm. Will these so-called army soldiers or prison officers and the war veterans shift their membership to that political party, or they will still remain members of ZANU-PF? Mm-hmm. There must be a difference there. Hence, we are saying there is no point of attending a political party gathering as an organization. We can only do that as individuals to exercise our right to belong to any political party which we feel like joining.
Mm-hmm. Bathi obhururu bakho Mkandla bafuna ukuvunyelwa ngohulumende ukuthenga izimoto phandle bezilethe elizweni kungela mbhadalo, kungela duty. Njalo bathi kuma-tollgates lapha entubeni zama-tollgates kumele bavunyelwe nje bamane badlule bengahlawulanga. Uthini ngalokho?
Imali yama-tollgates, ama-tollgates ukuze bona ebe khona ama-tollgates. Kwakunesizathu sokufaka ama-tollgates. Imali lana isebenza emgwaqweni, iyi-tax njalo nendawo ezithile ukuthi khona isebenze. Pho-ke nxa sokupho kudlulwa nje ngoba umuntu wavela empini engasadali lutho laphana, ngibona engazani khona lokhana yikho kuthiwa yi-corruption, kanye uchairman wama-corruption nguye nalowo. Akumelanga sikuvumele khona lokho, ilizwe lingawela phansi. Instead yokuthi khona bekhulume nge-issues zokuthi khona kube le-revetting, kuqedisise abantu abangazenge bevetwe, especially the zebra side, whether wayesedukhwe kumbe wayesesikole seZambia kumbe waku-transit camp emelele ukuthi as long wayengekho phakathi kwelizwe ngomhla ka-22 December 1979 kumenyezela i-ceasefire, that person is a war veteran. Abazenge ke bebethole ngitho lelo zuzo labo bantu. Bahawula abanye bagcwele emagwasini le e-South Africa, abanye silabo khona lapha, abantu badliwa zimpethu bekhona, kodwa basacrifice bathi izikolo. Omunye umuntu kasakhangeli labantu, abantu sekhangela ukuthi edlule free e-toll gate ezidlulele nje ngoba yiko veteran, No, we are saying not that. I think Onganisa isizwe kodwa kudiliza isizwe. So we don't want to hear a war veteran or khulume sithena umele yena ebe nelungelo lokuzidlulela nje ku-toll gate. Like who is who? That is a corruption. That's a clear daylight theft. Yabe isenziwa laphandle. Asikufundi lokhuya. Kukhona lapho esingabhenefitha khona. Akho ukuthi sibhenefithe le mgwaqweni sesizihambela nje sisawukhwele. Sicomplaine ngemali yokudlula eku-toll gate. Kodwa sizile imali yokuthi khona uyethenga imota. Loke owulayo empini lo ongazenge gedwe. On the separate side special. Uthini ngaye nalowo muntu? Awumkhulumeli, awummeli, awusamncedisi. Sisithi hayi kabone njalo. Ezithi wezele ngumgibha wakho nje zihambela lawe nje egangeni. No! Okubhonjwa eZambia le kubhonjwa ama-terrorists. Akuzila muntu ahamba lapho esiyadinga. Kumbe Mozambique siyadinga i-refugee status, kumbe siye Zambia, kumbe siye Angola, siyadinga i-refugee status. People were going there to pick the army and then fight the coup of Hulumende orasimini. So the abantu bengaqali ukukhuluma ngokuthi khona i-toll gate kumele bezivulele nje bezithatha ukhwelo. No, asikuvumelani lakho lokhu.
Siyabonga baba uMkandla aqhubeka ubambile khonapho as we welcome our second guest blessing.
We have my Margaret Dongo on the line, a war veteran in her own right. She went to war when she was very, very young. My Dongo, good evening.
Good evening to you all.
Thank you so much for joining us this evening. Now, My Dongo, did you attend this war veterans interview with the president?
I didn't attend for several reasons. You know, the first meeting that, the last day meeting which President Mugabe had with all the friends, I was denied entry because I was told I'm in opposition. So I thought it's a part of Philip. So by virtue of being denied, I thought the same thing would happen again. So I didn't want such an embarrassment.
Has a new dispensation got my dog?
New dispensation, you never know. When I was denied, I had the right, because I'm a veteran, war veteran, regardless of my political affiliation. So you know, they are the same people. Yes, it's new dispensation, but the new dispensation in what sense? In the word dispensation, but in practice, no. They are the same people who denied me last time.
Taona pa ngapa chibuda pa zvivhitivhiti apa vachiita musangano papa chitwa ma slogan ebato rezanu PF vachiti ma war veterans vachaenda kunotsvagira vamunangagwa rutsigiro pane chakaipa here apa nekuti ka vamwe vacho vari kuti iwo bato rezanu PF rakaumbuka nevakarwa hondo yerusununguko
ichokwadi bato rezanu PF rakaumbwa nevanhu verusununguko but tapedza hondo vanhu vakasiyana-siyana vakange vaakune mabasa akasiyana-siyana pamusana pekuti utongi hwakanga hwaakuitwa hwacho wecorruptioni nezvimwe zvakadaro uyezve nekutarisirwa pasi semawar veterans vamwe vacho vanga vatosiyana nezvemusangano saka vamwe vacho kutaura kunoko havana musangano wavakamirira vamwe vane misanganowo yavo isiri zanupiefu.
Ntunga.
Tichitarisa mushandira pamwe wema war veterans amai Dongo nezanu PF yacho. Ma war veterans acho iwayo agara achitsigira zanu. Muri kuona wakamira sei mushandira pamwe wacho tichitarisa kugunun'una kwema war veterans uku. Ne pamusoro pema primaries ezanu PF.
Hausi mushandira pamwe ayo kusevenzesana. Kusevenzesana nguva yemaelections chete. Kana dai wanga uri mushandira pamwe waifanhonga uri mushandira pamwe wakatanga 1980 ende mukaona makore ese 37 iyo vanhu vari verusununguko vari kushishikana vari kugumbuka vari kutaura nhunha dzavo dzekuti makore 37 ese hamuna kumbotiona saka handione paine inenzi mushandira pamwe apa apa kungoti nguwa yache ine ndo nguwa ya wanu kwanza kubaba chisenzi kwa kuti doko wano rumbizu kuhone mebatara wakaita nguwa ya hundu asi ichingo pera chete maelection kuzadzoka kumashure mukatarisa nyaya dzavanga vachitaura dzese nhasi tafara kuona makongresi vachinyatso presenta makesi zavo province dzavanga province but makesi aya atiri kutaura iwaya makesi akatanga 1980 ainge afanwa kunge akatoitwa rubatsiro zvakaiswa in place already but iye zvinezvi ndopava kutanga 37 years after kuti vacheme-cheme nenyaya yekuti hatina zvakati hatina zvakati like for instance iyo nyaya dzavari kutaura dzekuti honai mari yatinotambira $206 munoziva handina kumbofarira kupindwa kwaitwa navamunangagwa nyaya yavakutaura yekuti tinodawo kumajuty free vehicles handina kufarira kupindura kwavaiita nyaya yekuti tinoda kutenga motikari kunze munoziva ndarwadziwa sereki nekuti ndaona kutsvinya kwamunangagwa kana iri hurumende yavo kana varivo personal here bcause ungati here kuchipindura macomrades kuti hanzi inini muri kuti muri kuda kuprovhaidwa neduty free facility mari yacho yekutenga motikari muri kuiwana kupi mati musina mari I muruda kuti muprovide one facility yekutenga motikari outside mari yacho munoiwana kuti muchitambira 206 aisi mokari here iyoyo thence ndino kuti they are receiving $106 azvimurwadzewo here ende nhasi uno muri kutanga mutaura dzinew dispensation azoziva nhasi kuti kuri kutambirwa $206 ende kutenga mukanwa kwacho kwokutaridza kuti hapana zvichangoita zvakaitika panguva yamugabe yekuti vakangonounganidzwa vaunganidzwa zvadzoka vaita maslogan vakati hatidi kuti mugabe akondeswe ndivo kuti makomrades akadaro after that ndo vazosimuka futira kuti mugabe ngaaende saka the same thing you know yekuti vanogara vachishandiswa sezvirei zvinondirwadza nekuti nyaya yavo inyaya yatakatombotaura isusu muparlamende kuma1990 taenda kuparlamende ende ndaona mukana wekuenda kuunited states kunostada va system magariro emawall veterans vemavo vanga vari mauto kuamerica ndikauya ndikaita table kuti kune mava hospitals mawall veterans hospitals muevery state kune zvakati kune masubsidies akati rehabilitation program yavo yakafamba zvakati 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 amunangagwa chaivo ndo vakatonditi aiwa makaenda kunotengesa kuamerica but yese look these are ndizvo zvinhu zvimwe chete izvozvo zviri kutaurwa nemacomrades siku nesikati about welfare yavo vanhu ava vadi kuchengeta vanodawo kuzvichengeta but chionai zvavari kuita vari kuvatambirisa $206 kuitira kuti varambe vachivachengeta varambe vachiita vanhu vavo and yet kune mamwe countries mawall veterans they earn as much as $2,000 they earn as much vanoona less vanoona kuma900 kuma eastern countries saka tinditaurirai kuti wall veteran $200 haikwani matisho emumba mamunangagwa so izvi zveri kukutsvinyira ukoko so inini I'm glad and la kuenda kumeeting ndandakatarisa pa TV because I'm sick and tired. I don't feed on promises. Honestly, kudai vanga vachida mawall veterans haana mhosva nezvekukondesa mapositions but give them what they deserve. Vapei izvi zvakakodzera kunga vachiwana. Chinzwai kana imi uri mutungamiri haunyariwo here 37 years after uchidzwa kumurida uchichema kuti handina imba yekugara uchidzwa kumurira chichema kuti handina kupiwa land asi imimi mune mapurazi matatu and then imi makomurizi munoita munogara munoteerera munzi tichagadzira then the next 5 years muna 2023 vachadaidzwa futi votaurirwa the same thing vamwe vanenge vapera kufa saka inini ndinoda kutaura kuti macomrades I think it's high time vaone kuti ivo role yavafanirwa kutamplaya ndeipi vemushandira pamwe hakusisina nekuti iye zvinezvi kwaane mabato akawanda hatina kurwira takarwira rusununguko rwekusunungura vanhu vese vemuno muzimbabwe as a result mukomrade anofanirwa kubvumirwa kuti ajoino pati yake yaanoda iri kuendeeera zvido zvake kumberi.
Tinotenda Maidongo. We are having problems with our WhatsApp number, so please, those who want us to call them so that they can contribute, please just write your number on our WhatsApp page, the English Shona or Ndebele pages. You can just write your number there and then we can call you right back. Ntungabili.
Babu Mkandla, ngubu zumbu zofana, ofanayo, ensanda ubu zuma mu udongo. Abalwa impi enkululeko laba bahlezi besekela ibandla lezano PF, ubona umanyano wabo usasebenza kuhle yini lezano? Ngoba sizwa kuthiwa ngemva kokunqotshwa kwabo umthwangwa labanye sokulokufuthelana okuthize phakathi kwabo ngani akusakhulunyiswana kuhle phakathi kwenkokheli yezano labo ababengabalweli benkululeko laba. Usakhona yini umanyano lo?
Umanyano awuzenzele ube khona. Abantu bazifosela labo kuthiwa ama-overtrains labo kungena empuma politics kuma-structures ezana. And then most of these people abakho kuma-structures ezana. Uhambe 28 yokuba yi-overtrain sesithi votelani mina. How can you go ebantwini beparty and then ususiyacela ukuthi khona bekuvotele the same people owabaliberatayo owabalwelayo ukuthi bekhululeke susiya kubo wena sisitele ngivotelani usofuna ukuvotelwa. Izanu leyi isele a proper advisor ngobana ama-veterans lawa they should go in line and then kube lakhona ekhala ukuthi akhona kule issues yena le ikota system yabomama ikota system ngiyabatha leyi. Ama-veterans to safeguard ends and objectives of the armed struggle. U-president kumele belelungele ku-amend i-constitution ukuthi wona ama-veterans bezikhethele ama-representative abo e-parliament ithi province ihambise oyedwa. Hayi khona ukuyacela ukuthi kona sicela ukuthi sivotele. Ukuvotela khona khane khona sobekhazahamba bechaya abantu yikho kwangenza ukuthi khona belwe benyintisane lamanye amaphathi bebathaya bechaya abantu kuvuka udlame. Asifuni khona lokho u-advisor lo katshela abantu kuhle enikumnankagwa a-proper advice ukwenzela ukuthi khona bengaxabani nabantu ababakhululayo baza kuba ne-respect. Udr Zuma yiwudliwe ngawo nedrong kafuphi umthwango wadliwa lapha adliwe khona and so forth. Nabanye abacathileyo lapha abavelanga egcekeni badliwa base bakhona bayeganeni ngabangakwenzi lokhuyana isithunzi siyawela phansi. You can imagine umuntu engubrigadier esiyadliwa ngumuntu wokuthama katari kuyabe kuyisentensi yona lana yiwoniwe okutela ukuthi awufunakali laphana wena awula value oyifakayo phezu kwabantu laba. As a result ukuthi sihlale sihlonipheka as war veterans kungamelanga ukuthi khona sihambe siyencintisana labantu nxa ngifuna ukuthi ngingene ekhethweni lwabo kangingene kuma-structures abo ngisebenze nabantu kuhle i-community izakhamizi esazikhululayo sibe sengizicela ukuthi lokho kodwa ngingakulungisa mina lokhu nxa ngingene laphana ngingaphathisa ngendlela enje kumbe ube ngu-advisor wabo esiqintini sona leso kumbe ephathini yabo leyo ngababe ngabantu abanika abantu i-advice ukuthi hhayi into zempilo ezisesaqedelana ngazo akhethani uthetheleni kuhle lilokuthula ebe nguye u-presiding office wabo khona fana abantu bazamponga ngalokho abazamponga ngakho hhayi kukuyaxokozela nje phakathi laphana akusela popularity yikuthi khona vele bade beziposele ukungena khona lapha akulunganga lokhana abanje abantu babatshengise kuhle ukuthi khona lapha urugezi uthena seyafeya bona bahamba bethole ukuthi urugezi enxenza bancedisa hhayi babatshayisa umango phansi. Lo mnankagwa la uyahamba ama-redies ona la kuyayela uyahamba ngoba abantu bona vele bathi begijime besheya ngale babecabangela ukuthi khona abantu kuzaba ne-transitional government yinto ekhangelwe ngabantu babeyithabeli hayi khona ukuthi bethabele ukuthi khona kuyanzela ukuthi uyenza kumbe umnankagwa no bathabele ukuthi umgaba esasukile kuyaba ne-transitional government si-reverse i-economy yethu nemisebenzini ekhona khona sizakuya kuma-election kodwa singaphansi kohlelo lwane kule-transitional government lwama-parties ona la asephalamenti nabanye bangabe bebedlile. niko kuphela kwaukhangelwe ngabantu hayi khona ukuthi abantu bathona baye kuyi choice yabo no ayisikho abatshela iqiniso abantu laba behambe besazekhethweni laphana ukuthi vele kabakho emjahweni la sikhangelele abanye abantu abangangena laphana hathi la madoda la ahambe ethwele amayika la akula nto enjalo.
Thank you there, Mr. Mkandla, and please do stay on the line as well as Maidongo. Vazulu pa nyaya ya mtsangwa. Yakanetsa nyaya iyoyo. Saka nasi ndangandichi browser through social media. Hamene ichokwadi kana kuti hachizi asi mashoko ataona ndeye kuti Vamtsangwa could be a sole candidate now, hanzi wavanga vachikwikwidzana naye, hanzi asakwikwidza. Meno ichokwadi, pane zvanzwa?
Ndamboverenga asi hatina kukwanisa kuti tinge tichitaura navo kana kuti vaSimon Kayamoyo.
But if that's true, that will be an indictment on ZANU-PF. The optics are not going to be good.
Indeed, I think that's what some political analysts are saying. And, you know, there were also a lot of complaints at this particular meeting. War veterans on their side were saying that the elections were rigged against them. So they were not very happy with Mr. Rugege, who was running the elections, you know, saying that he was really biased and, you know, a lot of things were not going on well to the extent that some of them were actually calling for reruns or at least some were even saying the whole thing, you know.
They must need be to redone.
Yes, yes.
And what we are seeing now, I think we are seeing three factions in ZANU-PF. Before the military coup, there were two factions, the G40 and the Team Lacoste. But now I think we have three factions, which is the political establishment led by Mnangagwa, then the military led by Chiwenga and Rugege, and the war veterans.
And they are also saying there are still some G40 members that are there. They are causing friction in the party. And for those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the war veterans in Durba with President Emmerson Mnangagwa to address their welfare. And our guests this evening, we have war veterans Margaret Dongo and Max Mkanja. Regaiti zokere kuna Maidongo. Maidongo, titarisa nyaya dze dzanga dzichisimudzwa nhasi. Dzakawanda dzacho dzakatanga kutaurwa mambotaura kudaro kwemakore akawanda makumi matatu nemasere 38 years. Tiri kunzwa kuti kuchine mamwe mawar veterans vakafa munguva yehondo vasati vawigwa zvakanaka kusvika pari zvino. Chikonzero chei ivo vamwe vacho vaitungamira mawar veterans munguva yehondo varivo vari kutonga?
Munoziya kuma war veterans tanga tine mabandiko 2. Mabandiko 2 aya angari 1 emamwe ma war veterans vaigara kunze kwenyika. Vakazouya vakajoina. Kozoti vechidiki vairwa hondo vanova vazhinji vakafa. Naizvozvo tadzoka vakatora naivo vakange vari kunze kwenyika. Vakazouya kuhondo upapaya vakapana zvigaro. Saka kune anonzi ma nationalist nema freedom fighters vanga vari paground. Saka you find munoona kuti izvo kuti vanga vakanopinda mukutonga vachibva vachengetana ma nationalist ma war veterans chaiwo vakabata putsi vashoma. Mukadaimi kuda kuongorora zvese chimbonditaurai kubvira 1990 ku 1980 kuti vangani ma freedom fighters chaiwo akapinda muzvigaro zvehurumende mashoma. Vakapinda vacho panga patori ne reason nechizikanwa chekutoti iwo ndoo vanofanirwa kupinda. Saka izvi chokwadi chiripo ndechekuti iye zvino makomredzi nekutambudzika kwavaita vakufunga kuti kana pamwe tikamirawo maelections umomo tichakwanisawo handimanzwa chitaura kuti vamwe havana kana nebhasikoro kana nechii pamwe tichakwanisawo kuona zvigarimoto idzi dzinofamba nevamwe dzakanaka vakufunga kutiwo makomredzi vane pfungawo dzekuti ukaenda uku ndofunga ndokunogarika zvakanaka and yeti hazvisirizvo zvatakarwira tiri kungotadza vamunangagwa tirikungotadza hurumende kubva pana munangagwa kubva pana mugabe kusvika pana munangagwa wacho ndezvekubvuma kuti makomredzi takakukanganisirai hatina kupai zvinhu zvamaikodzera kunga muchipiwa vochitangira ipapo votangira pamari yavari kutambira $206 voti makomredzi akutarisa dzimwe nyika taona dzine mari yakati mari yakati asi isu nyika yedu taona kuti haina mari saka isusu regai tingotangawo makomredzi avana kukumbira yakawanda vakati zinongoda 1000 kana kuti 800 pamwedzi ende inovakwanisawo kuti kana motikari dzavarira kutenga idzi vanofevhawo vokwanisa kutenga motikari vanopindawo muzvirongwa zvedzimba vokwanisawo kubhadhara mumacooperative pari zvino havakwanisi kupinda mucooperative ne$206 saka izvozvoizvo vanopindura vachiita kunga vari kupindura vana vadiki votaura zvekuti hamusiri mimega makarwira kuti ndive ndiri pachigaro hazvinzwaro hazvinzwaro makomredzi vakaona nhamo yekuti vaburitse vamugabe nhasi uno maakuvakanganwa maakutovatiwo kuti hamusi mega saka ndozvinoitwa danho rega rega vapinda vega vese mupawo ndozvavanoita kana ivo vaitungamirira makomredzi vacho vakanosvika ukoko bva vangovharwa muromo bva vanyarara ndosaka makazoona varwi verusununguko vakazoita tumakomiti twavo twekuti tuvarepresende saka nyaya iyi inyaya hombe inotonetsa asi vanoziva kuti macomrade is the best tool to use nguva dzemaelections
Thank you so much my dongo there ntungamile
silo mlaleli blessing ubaba undlovu ecingweni kunjani ndlovu enkulu
hayi siyaphila baba njani
hayi siyaphila uyizwile indaba sikhuluma ngama ovets lapha thi uyizwile yonke into mse sikhuluma ngayo
iya ngizwile nyakhona kodwa engiyocabangayo ngicabanga ukuthi bakhuluma iphutha le nto abayikhulumileyo akusiyona into ngempela ebengakhulunywa ngabantu abadala abangangabo ngoba uma ngibabheka la bantu okuthiwa ngamaoveteran abaningi bakhona is more than 60 years manje abane-less than 6 years bancane kakhulu majority more than 6 years so uma bengathi bona bafuna ukungena free kuma-toll gate bafuna ukungenisa iimoto zabo free angiboni ukuthi kulungile ngoba phela into yesiqala ofanele ukuthi bayicabangwe ukuthi thina singabantu basezimbabwe asibakolodi lutho ukuthi baye empini uyoliwa akusho ukuthi kukhona into esibakoloda yona kuphela into ekolodwayo kuwe engiyibonayo yile iphe abayitholayo abangakhalela kuyo kunazo zonke lezo ezinyizinto abazalileyo angiziboni mina ukuthi vele ziyosebenzani bona ngabafuna ipheyi yabo igovernment babhatele ipheyi yabo uma bebona ngathi incane abakhale kwigovernment igovernment bakhuphulele yinto abangayenza ngoba sibakolodi lutho lelaliza lilelwangayibo bodwa nathi sasihlele emakhaya uma ngabalisa nje mina ngangiyouth into ababesityela yona abesityela ukuthi abafuni ukuthi beze bebone amabhoniseli abeze ngesibhamu sesikhala kade abayouth akhona of which ngi-part of yokulelini babedla laba bantu babegqoka laba bantu babengazithengeli impahla babethola impahla ebantwini abasemakhaya khona siyakurekommenda ngempela ukulwa kwabo ukuthi balwa ize kakuhle futhi kakhulu thina ngamathebeleleni I know babeyelwa laba bantu kodwa bengadimandi lezi zinto ezizoyenza ukuthi izwe futhi libuyele phansi izanu ibuye futhi iluze amalekhini ugcine sokurigwa okuzobanga ukuthi ilizwe lingasabuseki ngenxa yamadimandi yabo ngoba negovernment nababa umnangagwa uthembe bona ukuthi bazumelekelela ngekhampeni kodwa mabe ngamelekelela ngecampaign ngendlela abathe singakhona angiyiboni mina ukuthi la bathathi lizwe balisathi abacaba ngelizwe kunokucaba ngelimfuno zabo abacaba ngelindani zabo lezi ezikhulayo kunokucabangela imfuno zabo zomuntu onesisi yezi of which uselele but maybe 20 years ukuthi aphile after that uzoshona what about more lo muntu olaphansi sesemncane so angiwaboni mina amadimandi wabo ukuthi ayakuthi ubaba umnangagwa if bekusatshwanga njengami abahambe kuyohlala phansi necabinethi yakhe beqeda lapho bebatshele bethi lokhu sizokwenza lokhu angekusesikwenza uma befuna i-land njengoba beshile i-land ngicabanga ukuthi mina inezinga labantu ababesempini ukuthi izinga labobani nabobani noma izinga elingaka babenelungelo lokuthi ningabe ngathola i-land yebo labo bengalithiwa kulilungelo labo lo bengathiwa lo mhlaba bewusebenzise belime but labo babenelungelo lokuthi vele bengahola imali abaqhubeke behola imali uma bethi ingane zabo esikolo kaziyi kahle vele umthetho waseZimbabwe uthi ayikho ingane ofanele ukuthi ihlale ekhaya engaye esikolo noma ngiyewoveterani noma seyewoveterani zonke iy'ngane ofanele ziye esikolo umthetho lo mina engakho iZimbabwe yathi ikhululeka sawuthola but ngenxa yokufuwa-ke izwe selisiba kanti and bayiphathi futhi yokuthi lize libe fuwa bayi-involve ukuthi lize libe fuwa lapho nje vele into abayikhulumileyo ayangiyiboni mina ukuthi nesense ayinasense vele ubaba nje upresident uthulile kodwa ayiyenzi imkhondo le nto abayikhulumayo
hayi siyabonga Ndlovu enkulu ongena kuhlelo baba
yabona
aha anzi tinemwe mterere blessing
tina mkomata uya makadi
tinane makadi mvuma vese
aiwa tiripo mkomata uya nyaya iri mudariro mainzwa ngati bvura udzetinzwa
ya ndainzira zvangu pakati ndakaterera studio kubva kuma 2000 kumuchango tanga
ingamuri muterere ane nhoroo
ndiro
aiwa tinotenda zvikuru kwavata uya
ya saka apa zvokuwedzerwa mari kumahovheti hatiri hambi but nemamiri akaita nyika mahovheti ainyatsokuziva kuti ndiyo aidisturba nyika kubva vamugabe vachiripo
ahovhetiraondivamugabenguvatakunyika
kubotswanakwaikomatawe baba
ndati ndibokubatei muromo mahovheti here kana kuti ndivamugabe handiti mahovheti anga chitoti nesuwo tiri kudetseka
ndizvozvo aiwa ndoda kukumbira kutaura kuti vamugabe nemaovheti handiti vakarwira nyika vachirwira vanhu handiti nesu potipoti sometimes dai kuri kuti vakangotaurirana ingadai pasina kutomborwiwa nyika yakangotorwa mukutaura nezvakaita vana botswana
kutaurana kwangu waramba mukomatawe
pasina wakafa
mukomatawe
baba
kuramba kutaurana kwangu kwaaramba ngataure nyaya iri mudariro
right okay kuwedzerwa mari hatirambi baba kuwedzerwa mari kwakanaka but nemamiri akaita nyika muziva munhu akahora $300 kana kuti $200 anenge ari nani pamunhu asina mari zvachose sana mbuya vedu izvozvi izvi tinorarama nokuvatumira kashoma katiinako ikako ende zvinorwadza kuti kashoma kacho ikako unowana chigubhu chemafuta chisita 40 pula uyo uri nani utombowana 200 iye ikawedza kuita 300 chigubhu chemafuta chaa kutoita $80 pakaoma ipapo ende panorwadza nokuti nzvimbo yatiri ino ika yakaoma kuti tirambe tichingoshanda and hauna kuwana development yaunokwanisa kuita kumusha nokuti nyange ukaona chishoma chaunacho haukwanisi kuchiisa nenguva nokuti iwe kwauri kunenge kuchirwadza kwamagariro kumusha unenge stress iwe kuti ndofanira kutumira something nokuti nzvimbo yatiri ino maona iyenikama vakastrika vakastrika vachikora ma-3000 maticha nguva yacho iyoyo akati nyange mukapenga mukaita sei handikupi mari nezvinhuwo zvakaramba zviri pasi palevel saka zvinoitika ndezvekuti hurumende yedu dai yanga yagona kuti iti even dzimba dzinorendwa dzigone kuita kana $10 mushandi chacho akakora kana $50 kana $100 mari yedu inokwana nekuti kuunganidza mari pamunhu unopesisa wakuti nepepabhegu ndotenga chingwa hazvina zvazvinobatsira ngatigadzire mari yedu enda palevel togadzira zvinhu zvedu zvinofanana nemarendi zvinofanana nemapraise echikafu zvinhu zvedu zvinyatsodzikira atisangochemera kuti mari ngaiwedzere mari ngaiwedzere mumwe kuti mari yakatowandisa yavari kuwana iyo $250 imari yakawandisa noti vakangowedzerwa nhasi atoipa
ngomatawe ngomatawe
baba
mari yacho chekutanga haitombouyi nguva zhinji inozoya papai uye zvinhu zvacho zvinenge zviri kudhura
ndopanda kugadzirisa ipapo
saka imukati yakawanda zvisa zvadzikiswa mugomatau yapari nyaya
hapana kana kumbowandisa $206 unoitei nayo mugomatau yanayi
aiwa zvinhu zvingatidzike mari ichashanda iyoyo plus ngaiuye mari iwanike kumabhengi ndosaka tichikumbira kuti at least kana MDC ikatonga pamwe zvingabatsira and tinotenda futi nokuti ivo vamunanga gwaba chavona navashwenga tinovatenda nokubvisa vamugabe kwavakaita hapana chakaipa vakabvisa zvakanaka endeke zvine zvimumwe namumwe anogona kutaurawo zvaanokwanisa kutaura tinovatenda kuti but shuwa shuwa ka tinokumbirisa kuti MDC dai kuri kuti mwari vagona kutitungamiri yapinda pamaovheti acho iwo agona kuwana mari yakanaka havamboraswi
aiwa tinotenda zvikuru mukomatawe
asi vasati musati madzima foni mukomatauya hanzi amai dongo vanoda kutaura nemi endirai nyumberi amai dongo
mukomatauya ngatiremekedzewo mabasa akaitwa nevamwe vanhu kuti mukwanise kuva nefreedom of expression freedom of speech freedom of movement yaminayo kune vakadimbuka makumbo kune vari vasingagoni kufamba kune zvirema zvaka zviri kutambira 206 iyoyo isingakwanisi kuenda kana kuchipatara ngatiremekedzani vamaa kutaura kuti kana MDC ikatonga ichava pamari imi matotaura kudhara kuti 206 yakakwana saka how then can they support MDC vachitoziva kuti imi muruda kutovafisa kuvapa 206 iyoyo ivo makomredzi acho achakuvhoterai sei imi vemdc imini ende yeti isusu tiri kuita chichemo chatiri kuita zvinacho kubvira pachina mugabe taapapavana munangagwa imi chinditaurirai kuti ivo vakuru ivavo vari kutambira $206 here uyezve zvinhu zvamuri kutaura hamene kuti muri kugara munyika ipi mukomatauya nekuti maprizes echikafu kwese akakwira kueurope chikafu chinodhura hakuna price control muda kutanga kuita price control imi makati maakuliberaliza economy maakuda kuti free market price control yacho kumdc kwacho muri kuziva here kuti muri kuenda kunoitei ndimi vanhu munongoteera mumashure ana gudza mudumu economic zvacho hamusi kutongo muri kutozvizviringa mega but anyway the issue is let's respect these people ndataura kuti ngapaitwe maresearches kuona kuti nyika dzese even dzemuafrica dzakanga dzine maovetend vanotambira mari kana zvaitwa izvozvo vochizoona kuti zvoitwa sei inini ndingatopa advise kuna vamunangagwa kuti kudai vateedzera zvinoitwa dzimwe nyika dzinopa masubsidies vakapa masubsidies zvinodzikisirawo even mari yacho yavanoda kuti yavanotambira pamusana pekuti masubsidies avanenge vachipiwa e anenge achitokavha kuti vasapihwe keti for example pakavakwa dzimba zvaiitwa nekanzuro yasmith vovakadzimba vanhu voenda kuparaini kwakatsekera vopihwawo allocation yavo yavakumbira vochinzi chiitai rendi to buy vachibhadhara havo $20 kana kuti $30 asi vachiziva kuti 2 cents iri kuenda paimba yavo kuti vazotenga izvozvo zvinobatsirawo kuti vasaburise mari yakawanda vakati kune vanhu kuchikafu kune maspecial shops kunana London ana Tesco vanokwana vanonzi mashops anotengwa nevanhu vasina mari kana kuamerica kune mundakakugara kune madollar shop anotengwa nevanhu vasina mari saka izvozvo ndo zvatiri kutarisira isusu hatisi kuti controlai maprizes ezvinhu tiri kutigadzirisai kuti isusu tikwanise kuraramawo maovetrans ndo zvatiri kukumbira saka imi zvamatotaura kuti semdc 206 yakakwana ndikaona comrade anokuvhotera yakapusa sere haungati wakadimbuka gumbo wakadimbuka hoko apa wakadya poison uri kurwara uri kutambura umwe munhu ari kutaura kuti hanzi ngavapiwe iyo 206 because yakakwana kwavari kungoona comrade anovhotera koko atori stupid
okay pindai pachidimbu mukoma tisati taenda kuna vamukanzi
ndinoti rwadziwe
famarinye kuti kubva pamakatonga vanhu vezano PF hamuna kukwanisa kuti vanhu varapwe zvakanaka ende zvinorwadza especially zvinondirwadza tine vanhu vakawanda vari kufanya yekushaya mishonga yekukwana pamakatonga 27 years
amai dongo avazi vezano PF mgo
ngoma tawe
right ama boss baba
amai dongo avazi munhu vezano PF
vakatobuda nenyaya dzamuri kutaura idzodzi dzehuori nezvimwe zvakadaro daro
number 1 ndinotenda zvikurusa zvinhu zvinondirwadza kuti ke zvine zvichipatara chaicho hasina zvinhu hasina mishonga hasina chii vanhu vari kufa inini 2002 ndakarohwa nevanhu vezano PF ndikaita sendichafa nanhasi ndichirema musana kutaura kuno saka kutaura kuno ndinozoenda side ripi kana kutizira side ripi randokwanisa kutizira mauvhita acho ndoairova vanhu ndoaiita sei vachitumwa zvisakarurama zvinhu zvinorwadza vanhu nga studio 7 chaichai vairambidza taiterera zvokuba vachiramba vanhuvanga vari vatauri vezanupiefu vakazotizwa kanda kwana chivi kuya kuya vachitukirira vashamarari vestudio 7 tichirwadziwa unoti ndopinda here nditukirirewo saka hatiri vanhu vasingagoni kutuka hedu tiri kurwadziwa nezviri kuitika nyika yedu tachemberera ende mukatarisa even aids chai chaiyo yakauya because of kutambudzika kwevanhu taiziva kuti aids inouya nevanhu vematraki ingadaiki zvine aids ichirapika muzimbabwe but haisi kurapika nokuti vanhu vakapararira nenyika zvinorwadza
aiwa tinotenda zvikuru mukoma tauya nekupinda muchirongwa chedu
ende ndinotenda zvikuru sandokumbira kuti murambe muchindibata ndichazama kubata izvokuti ndafara zvisingaiti ndakateerera studio 7 kare kudhara
saka muriwo vheti restudio 7 mukoma tauya tinotenda ticharamba chimufonera
allright baba
aha baba mukandla ngize kuwe uyaihola lawe i $206
yey uyihola nje umbe uyithatha kodwa ke phela kayilalutho layela uthengayo ngenxa yezintengo eziyabe zikhona
yikho lapho ebengisiza khona baba umkandla emfuna nje ukuthi usiphi umzekeliso ukuthi alubana othi wayibambe esandleni $206 yena leyo kuyini ekwenelisayo kuyini okwanisa ukukwenza ngayo
nxa ngiyitholile yona leyo i-206 leyo uhlupho luba khona iphelele efonini baba ayiphumi lapho emele iphume khona ize esandleni iphelele efonini ngoba iyabisingene kuyikhokhesi ukuthi iphiwe ebhenki iyahamba uyelala khona 2-3 days ukwanise ukuthi ithole imali engaba yi-$30 $40 and so forth ayiphumi ebhenki yabe kutshela ukuthi khona hayi lapha phela lapho uzathatha imali ngeyakho leyo uzathatha i-$20 nami wena khonapho ugadile wawusiya khonale lapho kulamabhenki khona usuke ukweredeinye imali ekhaya khona ngale ukuthi khona ugade ibhasi sufikile khona ngale suzakuyayihlalela ngalezo nsuku ususwele lapho kuthiwa iswayipha ezitolo ngale iphelele emoyeni khona ngale efonini nalapho othenga khona kuhle kuhambe khona ngale kayikho intengo yangikhona into yabo uzithengile yabo ungela bhajethi lazo kodwa ngenxa yokuthi ufuna yona imali ukuthi uyebhadala nje kuphela kusolisana isikwerede osuke ngasekhaya pho kumele ukuthi khona uthenge nezinto ongazifuniyo khona laphana ongazihlalelanga phansi ngakula mali ekhona lapha awuthengi lito ngitho yintamba nje kuphela leyana ekhona angikwazi ukuthi kumbe libize lingenamali kumbe yona imali yangikhona yencinyane kunzima ukuthi utshele umuntu okuyikho kukhona ngoba lakho vele kawuyibambe esandleni soke ukuthi uthi wena hayi imali incinyane kumbe ileli kuba nzima ngoba vele kayikho ngokaziyibambe esandleni
siyabonga baba umkandla aqhubeka ubambile khonapho sithathe umlaleli lapha umsunduzwa owakondlovu kunjani baba undlovu
ungaphila mkinjani
nduna hayi siyaphila uyizwile indaba
indaba ngizwa kahle bhuti wami ya bona abaholi benkululeko kuyilungelo lawo lokuthi balethe izikhalazo zabo upresident kodwa-ke izikhalazo zabo zingathi zicakile abazifuna ukuthi ziyenzeke kubo zicake kakhulu ma bezokhalela ukuthi badlule mahhala kuma-toll gate angibona ukuthi lokhu kuyinto engabe yenza kahle ezweni ngoba wonke umuntu ophila kulelani lizwe kule kufanele i-tax ayidonsele nanoma ngupresident nanoba kubani kufanele ukuthi ubhadalise i-tax so uma usemgwaqweni akulakuthi ngubani lokulakuthi ngubani kufanele ubhadale i-tax nabadlalisa ithuba labo lokuthi bakhale kumnangagu ukuthi hhayi kulokhu esikutholayo sicela usifakele nje kancane into kade kumele bayiceleleyo ngoba ubani lobani ufanele umntwana amfundise esikolweni abhadale i-school fees bona bekufanele ukuthi hayi sicela ukuthi lokhu esikutholayo usifakele kancane kwenzela ukuthi sikwazi ukuhambisa abantwana ezikolweni
Bakhale ngakho konoko bathe bafuna ukwengezelelwa ukuze benelise phela ukuhambisa abantwana esikolo.
Yikho kuhleke khona lokho kodwa hayi indaba zama-toll gate lezi abazicelayo kangibona ukuthi kuyinto e-right ukuthi bayicelekele ku-president. Kade kufanele ithuba leli balisebenzise ukukhuluma into eziningi ezibahluphayo hayi lokuthi funa ukuhamba mahhala emgwaqweni. Kubani lobani kufanele ukuthi ayikhokhe intela laphana kulela lelizwe. Ngoba kunjenje nabo ilizwe lifile banesandla esikhulu bona nabo abalweli benkululeko kodwa ke angeke sikhulume kakhulu lokho into ebalulekileyo yiyo le akade bethi bona bayicela kade kufanele basebenze lelo thuba lokuthi bacele into ezibahluphayo hayi indaba zama-toll gate uba lobani bela bhadala i-toll gate
ikhona
phe engingafakula khona lapho uvokankomo
hayi siyabonga Ndlovu enkulu
siyabonga
That was one of our listeners, Msunduzwa Ndlovu. He says, well, the war veterans have a legitimate concern when it comes to their monthly payments.
Mm-hmm.
But when it comes to the issue of targets and duty exemption, that's a non-starter.
Mm-hmm. Let's go back to Maidongo. We are almost running out of time, but maybe before we go back, we just want to quickly acknowledge those who are following us on our Shona page, Facebook page. Emmanuel Nyakonda, thank you so much. Arguti chabuda kufadza ruzhinji apana. Kathy Mare, arguti Komanes, Nathan N.R. Fraser Chicks, arguti back again all the way from South Africa, thank you so much. Gabriel Maz, Mawovets, Mnuwa Funga, Kanatawa Gudagwenda kuma elections. Zakeo Magumise, Arguti, Jefferson Mujokoto, Wovets, Kuzutemera Pakuru Kani, they hold the country ransom year after year. These people need to understand Kutinika, Devan, Wose, because they are all for the marginalization of all other citizens. At Kanganwe, the disability compensation given to those people in and some of them were rated 200% disabled. S. Zebras Arguti $1,000 for government pension, which economy? Then Sheikh J. Oupa Arguti Maria Vanudaku Ezerwa Inovepi Industry Zakavara, Koma 50,000 Navagambo Piwa, Kingston Mukanya Arguti Van Vaiva Tanga. Ndiwa mwakazo konzeresa hyperinflation goreria ravaitengera mombe makabichi. Maidongo, murukudzi wazvo kutaurwa nevamwe izvo.
Zvakaoma. Aiwa, vanhu vanofanirwa kuona zvimwe zvinhu. Murukuti imi aziite kuti makomrades awane duty free. Awane kumukana wekuti anokwanisa kutenga motokari kana vachikwanisa. Koma civil servants vakawanda ndevapi? Facility iyo yakaiswa kuma civil servants kuti vakwanise kutenga motokari duty free. Mukatarisa namba yemavo veterans achiri mapenyu ezvinezvi neanogona kutenga motokari dzacho vashoma. Saka ndiri kushaya kuti muri kurwadziwa papi. Uyezve nenyaya yekuti hanzi mahuwo veterans anofanira kubhadhara toll gate ndopatiri kuti masubsidies acho ndo anokwanisa kuredusa mari yavanofanirwa kutambira kana vanzi havabhadhare maparking havabhadhare matoll gate vanenge vachitobvisa mari iyoyo pamari yavari kuda kuvapa ndokuzvatiri kutaura kana tati ngavavavakire dzimba hatisi kuti vavavakira vangovapa pamari iyo yavanenge vavavedzera vanotambira ndo panobvawo mari yacho yekuti vaitewo rent to buy saka isusu makomrades hatidi kurarama nekuchengetwa tinoda kuzvichengetawo asi mukana wekuti tipuwe wekuti tizvichengete ndo hatisina kana akaenda kudaisipora akanga aona kuti muno mhasi kuwanisa kuzvitengesa
akatiende
ende kudaisipora
tinotenda zvikuru maidongo kungoti nguva yedu ndo yaenda yadyanana asi tinotenda zvikuru. Of course, America does take care of its war veterans, so are other nations. So it's not only Zimbabwe. Thank you so much to our guests this evening, my Margaret Dongo, war veteran member, and also Mr. Max Mukanja, also a war veteran. Thanks to our viewers, our listeners, and those who send messages on Facebook and WhatsApp. I'm Blessing Zulu. Good night.
And I'm Tungamilinkomo. Good night, Zimbabwe.